vachi taura nevatori venhau vachangosvika panhandarende gese seretsakama international airport iri muguta guru renyika iyi rekhabhoroni nasii mangwanani vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi gaomainzanise pakati pezimbabwe neamerica munyaya yezvirango
ndazvipira kuti tiwane mazano zvingaita kuti zimbabwe neamerica zvitsvage nzira yekuti taine nhaurirano kuitira kuti zvinhu zvangu zvii
vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose
vari kuda kuti zvova izvirwo zvakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa zimbabwe nenyika zhinji apo takatisana nezuva ratakatarwa nesadhat kuti tiratidze zimbabwe kuti tiri vamwe chete
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weunited nations uye vati vari kufara kuti vakawana rutsigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuafrica kuti zvirango zvibviswe mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vageorge taramba vaudza studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu resadec dzoramba dzakamira nezimbabwe semutsambangwena panyaya yezvirango asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe mumiri weamerica musouth africa varuben e bridget vakaudza vatori venhau venews 24 kuti america haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitendi kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo vabridget vati vatungamiri vezimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu zvirango izvi zvinoswera zvabviswa mutauriri webato rinopikisa munyika recitizens coalition for change muzvare fadzai mahere vatiwo nyaya yekutadza kutungamira ndiyo yapa kuti zimbabwe iite seyakageza negoka munyama
nyama sanctions yakasata asi isusu senyika tofanira kugadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika izvi zvinenge zvichida kuti zimbabwe ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakare ichiremekedza bumbiro remutemo kana kuti constitution nemahuman rights kodzero dzevanhu nyaya yekumbunyikidza vanhu inofanira kupera
mashoko amuzvare mahera atsinirwa nenyanzvi munyaya dzemagariro evanhu vatendai mbofana avo vati kubviswa kwezvirango hakungapedze nhamo yadai kupfunya chisero munyika nokuda kweuori
zviri kuita kuti vanhu vaende kunana south africa nekunana botswana kushaya mabasa uye ari kushanda wacho mari yaari kuhora hapana chainotenga masanctions iwo akabviswa nhasi hapana zvazvinosandura nekuti hazvisiri zvozvichagadzirisa upfumi hwenyika upfumi hwenyika hwakasagadziriswa nekuuraya huori hwekuuraya umbavha utakasagadzirisa ipapo upfumi hwenyika hugadziriswa
america yakatanga kutemera vakuru muhurumende nevanodyidzana nazvirango muna 2001 vatungamiri venyika yeamerica kutanga kuna vageorge bush vabarack obama vadonald trump navajoe biden vari kuramba vachivedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende vari kuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamembe kuafrica ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini singirai madondo